zvinotevera kushayikwa kwevana vaviri mukati memasvondo maviri mumwe wacho Michel Musharu ane makore matanhatu akazowanikwa akafa uye akakandwa mugomba rechimbuzi paseri pezvitoro zvevabereki vake panyika Gold Point. Ongororo yemutumbi waMichel yakaitwa kuchipatara inonzi yakaratidza kuti mwana uyu akaurayiwa uye mapurisa anonzi ari kuferefeta nyaya iyi. Mumwe musikana ane makore mashanu nekutenda chirandu wemurani rekwaMhinde akashayikwa svondo rino achibva kuchikoro uye asati awanikwa. Amai vano kutenda amai Faith Kurungenje vaudza tudzosere kuti mwana wavo asati awanikwa uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa.
Achibva kuchikoro sana ane 5 years yakamhangarwa vanhu vachiri kutsvaka ino pamwe mapurisa anisandanyatsoona kuti ari kutsvaka here kana kuti ari kudii zvamhangara kubhesi kwanyika.
Amai ava vatadza kuramba vachitsanangura tudzosere zvakaitika pakushayikwa kwemwana wavo sezvo vange vava kuchema. Asi vamwe vagari kubhikita vanoti vari kugara vakabatira hana mumaoko vachityira kuti vana vavo vanogona kuurayiwa vachibva kuzvikoro uko vamwe vanofamba nzendo refu. Vamwe vagari vepanyika vakaita savaOscar Makova vanoti misodzi yavo pana Michel isati yaoma vakakashamadzwa zvikuru nekushayikwa kwaanokutenda izvo zvaita kuti vatyire vana vavo.
Isu vanhu vagari vekubhikita takutogara tichitya sezvo vhiki yapera takarasikirwa naMichel Musharu misodzi isati yapera nokutenda chirandu uyo akushayikwa futi. Saka takutotyira vana vedu vanoenda kuzvikoro kuti vachachengetedzeka sei uye kuti tichagara sei navo vana vedu ava. Zvakare hatisi kunyatsa kuona kuferefetwa kwenyaya dziri kuitika idzi kuti zviri kufamba sei. Saka vabereki vazhinji vari kugara vachitya maenderano enyaya dzemabhinya dziri kungotaurwa nezvadzo idzi muBhikita District.
Vari vokusosera amai Nesi Mutingwende vanoti zvava kutyisa kuti vana vaende kuchikoro nekudzoka vega nekudaro vako vaperekedza mazuva ose.
Isu sevabereki vekuno kuBhikita taakutotyira vana vedu zvakanyanyisa. Saka mangwanani kwatinoro pavanoenda kuchikoro tinotovaterekedza time dzavanobuda kuti totonovatora tomeka shuwa kuti vana vasvika here kuchikoro zvakanaka kumba kuti todzoka navo tonyatsoona kuti vava pamba nekuti ii mabhinya acho arura vana vedu vangapera tova kutiotya sevabereki.
Mumwe mugari wekwachikuku muzvari Emilia Musakwa vanoti dai mapurisa apindira maruva achitsvaga mabhinya aya abatwe kuita kuti nyaya idzi dzisaitike zvakare.
Isusu hatisi kufara nenyekuti mapurisa akutange asiri kuteka action ukangwe ndonomangara mari nyaya icho haipindurwi haina agency yainopiwa yebesi zemera of life and death of which vanhu vacho vanoitora senyaya isangana nebasa rese vanoameno ngati vanenge vaine sande choningo kuda here kuti nyaya izofambiswe kwaza munyaya dzava vakainonoripota havanokasa kuitwa bhadhizo dzacho hadzisi kuitwa nemazvo. Saka isu hatisi kufara tatoda kutoti mabhinya aya abatwe nenyekuti vamwe vacho vasazorambe vachizviita kwazi isusu hatisi kufara nazvo ba vana vakakosha vana vedu tetichivada kuda vana vedu.
Mutauri wemapurisa mudunhu remasvingo Inspector kuda kwacho Dhewa vati vachiri kuferefeta nyaya yekutanga yaMichel asi ane kutenda vange vachiri kuda kumbobata mapurisa ekubhikita vazvo zvizere zvakaitika.
Inotanga hesi dzakaedza muchizere pati nayo asi iri kuferefeta saka tatimboona kuti yechipiri itoro zvamutaura ane ripoti yakadaro.
Gore rapera tatuwa makore mukomana aya ane makore manomwe akagurwa musoro nababa mukuru vake vaida kuwandudza mabhizimusi avo nezvemishonga yechivanhu kwamurehwa. Mwedzi uno vana vaviri vekwamutasa central hurunhu remanikaland Dylan naMelissa vemhuri yekwabenza vakaurayiwawo nenzira dzinofungidzirwa kuti dzine chekuita nemishonga yechivanhu. Pakafa tapiwa gore rapera muna Gunyana Zimbabwe Human Rights Commission yakasvoropodza maitikiro akadai ikakurudzira kuti mapurisa aferefete zvine udzamu nyaya dzakadai. Ndakamira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.